This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu Gumiguru 24, 2012.
Makateerera Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 11605 ne 15775 kilohertz pa shortwave.
Munokwanisawo kutinzwa pa internet pa website yedu itsva inoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi, uye tinoimba kuti zuva renyu ranhasi ranga rakanaka chose. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemire ndichitiye zvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Urongwa hwekuzeya budget regore rinouya hoitwa mugweru nhasi.
Mutungamiri webato remavambo oshora pfungwa dzemutungamiri wenyika dzekuda kubvuta chirongwa chekunyorwa kubumbiro idzva.
Matare edzimhosva anotonhodza Bishop Norbert Kunonga panyaya yezvivakwa zvechechi Anglican muZimbabwe.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi echiuya kwamuri echibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Ino iStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikudzai zviri kuitika munyika.
Vamwe vana muzvina bhizimusi vemugweru vanoti zvakakosha kuti hurumende ione zvekuita nenyaya yezvinhu zvakasiyana-siyana zvinotengwa kunze kwenyika, izvo zviri kupa kuti mabhizimusi nemakambani ari munyika atadze kusimukira. Mashoko aya ataurwa nhasi paurongwa hwekuziya zvinofanirwa kunge zviri mubhajeti regore rinouya. Mutoro wedu wenhau Taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Maonere aya abuda pamusangano waitwa mugweru nhasi pakati pegurukota rezvemari vatendai BT pamwe chete nevemabhizimisi wekuzeya zvavanoda kuti zvikosheswe muurongwa hwemashandisirwo emari yenyika gore rinouya. Mumwe murimi anoita zvekupfuya huku vaTrevor Shaw vaudza vaBT kuti kunyange hazvo vachibvumirana nemaonero ekuti varimi vanofanirwa kusimudzira mabasa avo, varimi vakatarisana nematambudziko akawanda ayo anosanganisira zvinhu zvinotengwa zvakachipa kunze kwenyika zvichipinzwa muZimbabwe. Vati zvinhu izvi zviri kuita kuti zvinhu zvemuZimbabwe zvishaya anotenga, izvo zviri kuzopa kuti makambani emunyika atatarike. Vaimbove mutungamiri weZimbabwe National Chamber of Commerce mudunhu reMidlands vaMichael Piri vatsinhirawo mashoko aya vachiti mabhizimisi nemakambani akawanda ari kutadza kusimukira nekuda kwezvinhu zvakasiyana-siyana zviri kubva kunze kwenyika. Vaabiti vabvuma kuti nyaya yezvinhu zviri kubva kunze kwenyika iri kukonzera dambudziko mune zveupfumi, vakati zvakakosha kuti hurumende ikoshese kugadzirwa kwezvinhu munyika zvinotengeswa kune dzimwe nyika, kwete kutengesa zvinhu zvisina kugadzirwa sezviri kuitwa pari zvino. Kunyange hazvo vabiti vachigara vachishorwa nemapepa nawo yehurumende vachinzi havazi kupa rubatsiro rwakakwana kune zvekurima, vati mumakore matatu apfuura hurumende yakaendesa mabhiriyoni maviri nechidimbu emadhora kumabasa ezvekurima, vakati mamiriyoni mazana manomwe emari iyi akabva kuhurumende. Vati hurumende icharamba ichitsigira varimi, vakati vane tarisiro yekuti chikamu cheupfumi chezvekurima chicharamba chichikura mumwaka wekurima unouya. Vabiti vati vari kutarisira kuti upfumi hwenyika huchakura nezvikamu zvisere nechidimbu kubva muzana, vatiwo kunyange hazvo nyika iri kuramba ichitarisana nematambudziko akawanda isasuduruke pane zvakanaka zvayakakwanisa kuita pari zvino zvakaita sekugadzikana kwezveupfumi hwenyika. Vabiti vati nyika ingabudirira chete kana kuine runyararo, vakaenderera mberi vachiti sarudzo dzinotarisirwa kuitwa gore rinouya hadzifanirwi kuve nemhirizhonga sezvo izvi zvichizoita kuti nyika idzokere kumashure.
We're a dual enclave economy, in the respect of which 70% of our people are living in the periphery, whether in the rural areas or in townships like Senga, like Dubiladzimu, like Mbare. 51% of our people are surviving on less than $1 a day. The majority of our people in the rural areas do not have access to clean piped water.
Vabiti vati, kunyanga azo nyika yakatarisana nezvinga mpenyu zvakasiyana siyana, zvakakosha kuti hurumende ite zvose zvainogona kuti nyika ive inobudirira ine utongi hwejekerere, veruzhinji vachirarama upenyu hunovagutsa kwete kuti vashoma chete ndivo vanenge vachidya vachiguta. Mumwe muzvina bhizimisi wechikadzi, amai Irene Mukarakate, vaudza vabiti kuti madzimai akawanda anoita mabasa ekutengesa zvinhu asi vemabhanga vanoramba kuvabatsira nemari dzechikwereti. Vabiti vatsigirawo maonero kuti mabhanga akawanda munyika haazi kuita zvakakwana kubatsira vezvemabhizimisi pamwe chete nehurumende mukusimudzira zveupfumi. Vakati kana mabhanga akaramba achiita izvi, hurumende ichadzika mitemo inoita kuti abatsire sezvinodiwa.
We in the ministry feel that we have been very fair on the banking system. So if there can be voluntary support to our developmental program, then surely we should be able to avail the legislation that ensures that we all play together. After all, the $4.2 billion that is sitting as bank deposits in this country is money from Zimbabweans.
Vabiti vati kushaikwa kwevemabhizimisi vekunze vanouya vachizosima mari yavo muno pamwe chete nekushaya rubatsiro rwevekunze vanokweretesa mari ndezvimwe zvezvimhingampinyi zviri kuramba zvakatarisana nenyika. Asi vabiti vati vane tarisiro yekuti World Bank ichabvisa zvirango zvayakatemera nyika munguva pfupi iri kutevera mushure memusangano wavakaita nevamiriri vebhangi iri kuJapan munguva shoma ichangopfuura. Vabiti vanotarisirwa kutura urongwa hwemashandisirwo emari yenyika mwedzi unouya. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.
Kunyange hazvo musangano weSecond All Stakeholders Conference wakapera nezuro muHarare uchinzi wakapera zvakanaka, madzishe anonzi ari kunyunyuta kuti zvimwe zvezvakataurwa mukomiti yemadzishe hazvina kuiswa mugwaro rekupedzisira kana kuti final draft rakasvitswa kuCOPAC, uye vanonzi vari kudawo kuti zvimwe zvirimo kare zvivandudzwe. Mutungamiri wekanzuro yemadzishe muparamende vaFortune Charumbira vanonzi nezuro vakatosvitsa zvinyunyuto zvavo izvi kuCOPAC, izvo zvinosanganisirawo kuramba kwavo chimwe chikamu chiri mugwaro rebumbiro idzva iri checlose 15.6 section 6, icho chinoti mutungamiri wekanzuro yemadzishe muparamende anofanira kugara kwematemu maviri chete osiya chigaro.
Hatina kukwanisa kubata Ishe Charumbira kuti tinzwewo divirawo panyaya iyi, asi mumwe wemasachigaro eCOPAC vachimirira ZANUPF vaPaul Munyaradzi Mangwana vanoti komiti yavo ichatambira zvinyunyuto izvi yozvitarisisa zvakakodzera.
Madzishe haana kuti anodarirani. Madzishe ari kuti pakazokombailwa ripoti yakauya kuplenary, pane zvinhu zvavakakurukura mukomiti zvisina kukepichiwa namarapotua. Saka tikavati hazvina problem nomuda wokuti pavakanga vachiita komiti yavo paiva pane vanhu vairekodha mavhidhiyo ezvavaitaurirana. Tichangovhura mavhidhiyo iwayo toita go through them toona kuti vakataurirana chiivi zvakasiyiwa, then toita make sure kuti ripoti yakepcha zvese.
Mvuro pavakasangana sethematic komiti yavo yemadzishe, havana here kunge vasvitsawo zvakare icho chinyunyuto chavo kana chikumbiro ichocho?
Vakatiudza nezero zero ndochaiiswa maripoti. Saka vamwe vavo vazonzwa ripoti ichipuwa muplenary vakati iyi ripoti yamapa yasiriya zvinhu zvatakataura. Tikati hazvina problem, tine mavhidhiyo, tichapureya mavhidhiyo toona kuti zvakanyorwa muripoti nezvirita vhidhiyo zviri kuenderana here. Saka takaita program yekuita backup yamavhidhiyo yamarekodha, taine rekodha, audio rekodha, tatine vhidhiyo rekodha, topureya zvese tione kuti ndepakasiya.
Zvii zvavari kutiwo zvisina kunge zvakapinda mune zvavaida izvi?
Ina handizivi. Takangovati tokombeya kuona kuti zvakarekodhwa nevanhu vainyora manyuali nezvakarekodhwa nemichina zvakafanana here. Pazvakasiyana toona kuti ngazvifanane.
Asi pavanosaina vachiti vapedza kuita hurukuro dzavo, vanenge vachisaina vatarisana
zvavanenge vese marepresentatives avo ndiakasaina. Isusu we are not carrying out a legal process only, we are also carrying out a political process. Saka zvokuti vanhu vakasaina kwandiri hazvina nebasa rese. Kana mwachichallenge angoti ikodha yaskrizeza zvatadhiskasa, takaisa backup iyoyo kuti vanhu tikapaitika nyaya yakadaro totarisa pane zvakarekodhiwa kuti zvofanana here. So the question of signing kwandiri zvinai vahen of this is not important. Anosaina machairmen edu namarapotura komiti yoga yega inge ina vanhu 60 vanhu anosaina i 6. Those 6 we cannot misrepresent the 60, and any one of those 60 people has a right to challenge the signing of the 60 hours.
Avango ari mumwe wemasachigaro ekopaki vachimirira ZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vari parunare muHarare. Tabatawo mumwe wemasachigaro ekopaki vaDouglas Mwonzora veMDCT avanoti havasi kuzoteerera zviri kudiwa nemadzishe izvi sezvo vakazvitambira pakasainwa gwaro rekomiti yavo yakaziya nyaya dzavo nezuro.
Takatambira chinyoro ichi, takatambira zvakare chinyorwa chakabva kumadzishe chavari kuda kuchinja zviripo. Asi regai nditi hachizi chokwadi kuti madzishe ese, madzishe mashoma, asi hachizi chokwadi kuti rakabva kumadzishe ese, rakabva kune mamwe madzishe ende rakanyorwa zvakare panguva iyo madzishe anga akurambidzwa kuenda kudzimba dzavo vachinzi vatadza kutaura. Isu seCOPAC tine zvinhu zviviri zvatiri kudzira nezvazvo.
Zvii zvavari kuda kuti zvigadziriswe kana kuti zvivandudzwe?
Chekutanga ndiyo nyaya yekuti madzishe pane ari kuti zvakanyorwa zvakasiyana kana kuti hazvizi accurate nezvakataurwa. Ichocho chichemo ichocho tinochibvuma kuti chiuye toongorora tega vhidhiyo yacho kuti chine musoro here. Chechipiri chakaita madzishe vachitungamirwa namambo Charumbira ndechekuda kuchinyora zvinhu zvinyowani zvisiri zvakanga zvabuda pamitini ipapo, zvinyowani zvavari kuda ivo. Ichocho hatimbofa takachibvuma chekuti all stakeholders yapera, poya umwe munhu anga asiri mugurupu racho asi ari mambo oda kutanga kuda kuchinja zvinhu zvakanga zviripo. Nokuti gwaro riripo rakasainwa nemadzishe, gwaro racho reripoti rakasainwa nemukuru wemadzishe, asi nekuti madzishe mamwe anoda kutanga kuuya nezvinhu zvinyowani zvazviri pamapolitical papers emamwe mapolitical party, hatibvume ipapapa. Dambudziko riri papapa ndepekuti COPAC draft iri kutaura kuti kana uri president unoseva two terms, kana uri president we the council of chiefs i two terms zvakare. Saka izvozvo zvekuti i two terms zvanga zvabvumiranwa kucommittee. Pobva pazouya dambudziko rekuti kune mamwe madzishe aakuda kuti nyaya yekuti two terms iyoyo ibiswe. Saka vakanyora tsamba kana kuti imwe submission yekuti madzishe asave ne term limit, especially kana ari president wemachief. I term limit yekuti kana uri president wecouncil of chiefs unoita president kwemakore mangani, ndiyo nyaya chayo chayo iripo iyoyo. Saka chichemo chacho tichachitarisa chekuti kune inaccuracy, asi chichemo chekuti tichitambira zvinhu zvinyowani haini ndorambirana napo ipapo.
Asi kaikodzero yavowo kuti vanzwikwe kana vaine zvavari kunyunyuta?
Hatisi kuramba kuti vanzwike kana vaine zvavari kunyunyuta. Ndosaka tati chichemo chekuti pane zvakasara tinochiita tena, asi chichemo chekuunza zvinhu zvitsva tiri kuramba nokuti all stakeholders yakapera. Hongu vanhu vane right yekungotaura chese chese, asi right yacho haungati iwewe wanga uriko kuconference kwacho, wanga wakanyarara wozoenda kumba kwako wofunga panyowani manje kuti apaya ndaramba ndakanyarara, wouya wochida kuti uchigadzirisa zvinhu. Izvozvo tinorambirana nazvo.
Vanga vari mumwe wemasachigaro ekopaki vaDouglas Mwonzora veMDCT vari parunare muHarare.
Vaimbova gurukota rezvemari uye vari mutungamiri webato remavambo kuSiledon kana kuti MKD vaSimba Makoni vashora mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, avo vari kuti vatungamiri vemapato ari muhurumende ndivo vane zwi rekupedzisira pamusoro pebumbiro remitemo yenyika riri kunyorwa richitungamirwa neCOPAC. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
VaMakoni vanoti zvakataurwa navaMugabe nemuvhuro zvinoratidza kuti havaremekedze dare reparamende pamwe nechibvumirano chezvematongerwo enyika. VaMakoni vati vaMugabe vari kuda kuedza kutora masimba eparamende.
Tikurudzire vari muCOPAC pamwe chete neruzhinji rweZimbabwe musatyisidzirwa nemanzwi avaMugabe ekuda kupamba simba revanhu, simba redare reparamende kuti rigova ravo ivo. Asi ndoda kuti ndiudzewo vanhu veZimbabwe kuti iyi pfungwa iri kutaurwa navaMugabe iyi haitsigirwi nevamwe vavo vaviri muutungamiri hwemapato matatu ari muhurumende yomubatanidzwa. Hatina kumbonzwa vatsvangirai navancube vachiti isu ndisu tichanyora bumbiro remutemo.
Mutungamiri weMDCT uye vari mutungamiri wehurumende vaMogeni Tsvangirai vanobvumirana navaMakoni.
Clause 6 of the 19th amendment does not give veto power to the principal. It is very clear. Clause 6 says COPAC is the one that is driving the process. And so principals cannot veto what COPAC has done or what the management committee has done.
Vamakoni vati zviruda kuitwa navamugabe izvi zvinoratidza kuti havakoshese zvakataurwa nevanhu paibvunzwa vanhu neCOPAC zvavanoda kuti zvinge zviri mubumbiro idzva remitemo yenyika.
Vamugabe varasika zvachose vabuda mugwara. Chibvumirano chakaumba hurumende yemubatanidzwa ichinonzi Global Political Agreement. Chakatsanangura mundima yechitanhatu kuti vachatambira basa rekugadzira bumbiro remutemo idzva renyika. Chikwata cheparlament chakazopuwa zita rekuti COPAC. Hapana muchibvumirano imomo ndima kana mutsara unoti vatungamiri vemapoka matatu aya ndivo vachazonyora gwaro rebumbiro remutemo renyika.
Kana COPAC yapedza kuisa zvakataurwa nevanhu pamusangano wechipiri All Stakeholders Conference mugwaro rebumbiro idzva remutemo yenyika, COPAC yakatarisirwa kuendesa gwaro iri kuparamende kuti rinoongororwa nedare iri pasati paitwa referendum. Mune imwewo nyaya, mudzimai wavatsvangirai, amai Elizabeth Tsvangirai, nhasi vapa chikafu kumhuri dzenhengo 30 dzeMDCT, idzo dzadaritsa gore dziri mujeri, dzichipomerwa mhosva yekuponda mupurisa vaPetros Mutedza, mumusha weGlenview muHarare gore rapera. Amai Tsvangirai vakurudzira mhuri idzi kuti dzigare dzakashinga munguva yavati yakaoma kudai, vachiti vane tarisiro yekugadzirisa nyaya iyi kana MDCT ichinge yave kutonga iri yoga.
Madzimai vari munhu vane varume vasimo, ndinongoda kungokupaiwo mashoko mashoma ekukusimbisai kuti chinhu chese chinoitika muupenyu hwemunhu Mwari vane purpose. Tinogona kutadza kunzwisisa kuti sei zviri kuitika, asi maitiro aMwari haanzwisisike kana nemunhu anofamba pasi. Saka ndoda kuti zuva rega rega parinobuda neparinoguma muzive kuti Mwari akati zvinhu zvese, hanzi all things work together for our good. Kune avo vanovimba. Saka
ataura akamirira mhuri idzi, amai Georgina Maenge Hama, vati vafara zvikuru nerubatsiro rwavapiwa urwu sezvo vachiti upenyu hwange hwave kuvaomera.
Tinoda kutenda mama nezvavatiitire izvi. Zvakaoma kuchengeta mhuri uri wega, especially kukwasira chikafu. Apa tanzwa kuva neumbrella mama takambounganidzwa na maimati tikapa zvichemo zvedu. Apa at least takunzwa kuti tane mhepo yekuti mukataura zvinhu zvinonzwika pane kuti mukataura pamwe zvinoenda nemhepo. Hama dzinenge dzichibvunza kuti zvii zvamuri kuitirwa kumusangano, asi at least tane zvekuvataurira nekuti hama dzakanga dzatotienderawo kure nesu nekuda kwekuti vanenge vachiti pamwe ukada kupinda mama kanonga kuti pamwe makukumbira chikafu. Asi ndinoda kutenda mai mati. Tatenda mama nekumatisvitsira zvichemo zvanzvika. Tiri kubatsirwa mati kana mafisi takaapiwa kunyangwe zvimwe tichizotadza zvedu kugutsikana nazvo. Asi tinoda kutenda mama kuti zvamatiitira izvi tirambe tiri tese mustruggle ndeyedu. Tinotenda.
MDCT inoti nhengo dzayo dziri kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Thomas Chiripasi.
Masangano maviri anoshanda akazvimirira anoti Re-Crisis in Zimbabwe Coalition nere-International Crisis Group aburitsa magwaro anoratidza kuti haana chivimbo chekuti SADC ingakwanise kuvandudza zvinhu muZimbabwe sarudzo dzisati dzaitwa gore rinouya. Crisis in Zimbabwe Coalition ine gwaro rinonzi Zimbabwe Transition Barometer, uko ICG ine gwaro rinonzi Implementing Peace and Security Architecture Southern Africa.
Magwaro aya anoburitsa pachena kuti SADC iri kukundikana kugadzirisa dambudziko reZimbabwe sezvanga zvichitarisirwa nevakawanda. Gwaro reICG rinoti SADC haina simba kana zvikwanisiro zvekuti igadzirise zvinhu munyika zvakaita semitemo yejekerere. Sangano iri rinoti SADC inofanira kuwandudzwa kuti iite meno zvikuru panyaya yekupindira munyaya dzezvematongerwo enyika munyika dziri kuchamhembe kweAfrica. Neko Crisis in Zimbabwe inoti SADC yarasika gwara zvachose nekusimbisa kuti munyika mungotigadzikanei zvishoma pozoitwa sarudzo muna 2013 pasina kana kuzadzikiswa mitemo nezvinhu zvinounza utongo wejekerere zvakaita sekuwandudza mitemo yekutorwa kwenau, mashandiro emauto, gwaro revavhoti nezvimwe.
Sangano iri rinoti pakaitwa sarudzo pasina kuvandudzwa zvinhu mhirizhonga yakaitika muna 2008 pasarudzo dzechipiri dzemutungamiri wenyika dzinogona kudzokororwa. Sangano iri rinotiwo SADC yarasa chinangwa chekuva mutongi gava panyaya yeZimbabwe uye yave kurega mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachiita madiro aGeorgina. VaMugabe vanonzi vari kusunga zvinhu pakuzadzikisa zvibvumirano muchibvumirano cheGlobal Political Agreement. VaJoy Mabenge ndiwo manager mubazi reutongi hwejekerere musangano reInstitute for a Democratic Alternative. Tavabata kuti tinzwewo maonero avo.
Ndingatanga hangu kutaura ndechekuti SADC ndivateteka. SADC muyananisi. SADC inogona kunge iri hama yepedyo asi vagadzirisi vemuchato vanoita kuti vagone kugarisana nguva nenguva. Ndipa pana amai vari mumba. Saka nyaya yekunge kuti munyika munge muchiita vanhu muchivandudzwa zvinhu zvakawanda wanda zvingaite kuti sarudzo dzinozoitwa munguva inotevedzitwe mune zvakanaka inyaya inofanira kunge yange ichigadziriswa nemapato matatu ari muhurumende yemubatanidzwa, vatete vachipota vachiuya vachiyananisa apo panenge pasiri kunzwananwa. Zvino kuti tibve tatarisira kuti iyo SADC ndiyo yabva yauya nemutsvairo kubva yati yatogadzirisa matambudziko edu ese aiwa tinenge takutarisira zvakati wandei kuna iyo SADC yacho. Ndo pandapinda ipapo ndichiti zvimwe zvingada kuti titarise inhau yekuti mukatarisa ini kubva paumbwa hurumende yemubatanidzwa kubva panyorerano mapasi chibvumirano ichochi cheGlobal Political Agreement imo musadhiki macho maitawo dzimwe nyika dzanga dzichiita matambudziko anogona kunge achitopfuura anga ari muZimbabwe. Tinogona kutarisa isusu kuMadagascar uko kwakatorwa utongi nemasimba oro nechisimba. Tinogona kutarisa isusu kuDemocratic Republic of Congo kunorwiwa zvinotyisa nguva nenguva. Saka SADC inogona kunge ichinge ichionawo kuti yaneta uyezve ivo vamwe vari muvatungamiri vari muSADC macho imomo vanotoriwo nezvinetswa zviri kunyika kwavo zvekuti zvinenge zvaakuvaremera kuti varambe vachimboti mangwana mangwana inyaya yeZimbabwe.
Asi semaonerenyu vaMabenge, chii chiri kupa kuti nyaya yekuvandudza zvinhu inge ichiti nonokei asi paakutotaurwa kuti parada kuti paitwe sarudzo gore rinouya?
Chamungada kuziva inini ndechekuti kunyange zvazvo pakazenge panyorerana chibvumirano chekuumba hurumende yemubatanidzwa kana kuti icho cheGlobal Political Agreement chekushanda pano chete, pane vanoziva muchibvumirano ichocho vakafanana nezanupf iyo yakanga iri mumasimba kubva kare kuti zvese zvikaitwa zviri muchibvumirano ichocho ndo mbiro chaibvo dzakafana dzekuti ndo kubva kwavo kumapa masimba. Saka zvinovapetsera vanhu vezanupf kuti vange vachikanda zvidhina mumugwagwa.
VaJoy Mabenge ndiwo manager mubazi reutonge wechechetere musangano reInstitute for a Democratic Alternative vanga vachitaura vari parunare muHarare.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutefanyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Munokwanisawo kutinzwa paindaneti pawebsite yedu itsva inoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare webhusaiti yedu inoti www.voashona.com.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vanhu vanga vakapakatira pfuti nezvombo muSomalia vanonzi vauraya mutori wenhau wepaterevhizhoni anonzi Ahmed Farah Elias Nasi. Uyu ava mutori wenhau we-16 kuurayiwa munyika iyi gore rino chete. Sangano revatori venhau munyika iyi reNational Union of Somali Journalists rinoti mutori wenhau uyu apfurwa muguta reLas Anod mudunhu reSul. Elias ange ave nemakore 20 ekuberekwa uye anonzi apfurwa ave kuenda kumba kwake. Mumwe mutori wenhau anonziwo akapona nepaburi retsono mushure mekunge apfurwawo nemusi wesvondo. Hapana tasungwa nenyaya idzi.
Vakamirira kugadzwa semutungamiri wenyika yeGeorgia vaBinzina Ivanishvili vanoti vari kuzosiya basa mwedzi 10 inotevera. VaIvanishvili ishoroma ine mukurumbira munyika iyi uye vataura mashoko aya mudare reparamende nhasi. Vakanga vaziisa hawo kare panguva yekutsvaga rutsigiro kuti havaida kugara mumasimba kwenguva yakareba. by Vanishville vanoti vakangosiya basa vanobva vaendawo kunoshanda nemasangano akazvimirira oga. Bato ravo ndiro rakakunda musarudzo dzakaitwa mukutanga kwemwedzi uno, uye vakakwanisa kukunda vaMikhail Saakashvili vainge vagara pachigaro kwemakore mapfumbamwe.
Vaimbova Bishop weAnglican muHarare Diocese uye vakazodzingwa muchechi iyi Bishop Norbert Kunonga vakarasirwa nyaya shanu dzanga dziri mudare guru reSupreme Court vachinzi havasiwo vanofanira kunge vari kutonga zvivakwa zvechechi yeAnglican mudunhu reManicaland muchechi yeChurch of the Province of Central Africa kana kuti CPCA. Dare reSupreme Court rakarasa nyaya dzakaiswa mudare navakunonga nemumwe wavo Bishop Elson Jakazi wekuManicaland. Izvi zvakaitwa muchure mekunge vakunonga vaudza dare kuti vainge vasina kumbobvira vabuda muCPCA vachiti ndivo vachiri mukuru wechechi iyi, zvinova zvakakatyamadza vanhu vakawanda mudare. Vakunonga vainge vazvigadza semukuru weChurch of the Province of Zimbabwe vachibva vazvigadza uBishop. VaPrecious Shumba ndivo mutauriri weCPCA. Ngatinzwei hurukuro yavaita naSandra Nyaira weStudio 7.
Ichokwadi kuSupreme Court muHarare vatongi Yunasi Omaji, Deputy Chief Justice Luke Malaba na Zenanda Tiambi wakabvumirana kuti kukwikwidzwa kwaitwa nyaya iyi nawa Elson Jakazi kwakanga kusina maturo, saka nyaya yavo yakaraswa zvichisiya watungamiri weAnglican CPCA kuManicaland Bishop Julius Makoni wachiwe wari kupiwa simba rekuve pamusoro pezvinhu zvose zveAnglican muManicaland zvinosanganisira zvikoro nezvipatara.
Totarisa nyaya yekuHarare tikona kuti makaenda kumatare mukakwidza nyaya yenyu kuti vakunonga vatorerwe zvivakwa zvavakaramba vakabatirira nevamwewo, zvakamira sei?
Panyaya yekuHarare kuSupreme Court kwakanga kuine nyaya mbiri dzakasara dzamira mushure mekunge dzimwe shanu dzakanga dzakwidzwawo newe navakunonga weProvince of Zimbabwe dzaraswa. Mbiri nyaya idzi dzakanga dziri kubata pamusoro pekuti mukereke yeAnglican muZimbabwe makaita kupatsanurana here. Kana makapatsanuranwa, wakabuda muchechi wane kodzero here yekuwana mugove wemakereke nemidziyo? Uye imwe yaida kugadziriswa zvakare inyaya yekuti ndiani bhishopi chaiye mudunhu reHarare pakati pawaCharles Gandia anove bhishopi wedu weCPCA neava vakapandukira kereke vakabuda vakandowamba yavo vanonzi Dr. Norbert Kunonga. Saka nyaya iyi ndiyo huru ichange ichipihwa mutongo waka.
Mutauriri weAnglican Church yeCPCA vaPrecious Shumba vachitaura naSandra Nyaira weStudio 7 vari parunare muHarare.
Sandra Nyaira abatawo Bishop Alfred Munyanyi vanove mutauriri wavakunonga.
Ndipo nechekuti kudisposa kwemapills avo isikunzi kuru zvakova vakunonga ba.
Saka zvinoreva here kuti pachange pachiitwa imwe zveapiu kuti nyaya igadzirisike?
Hapasina apiu iripo. Matesis is depending determination of the case of main matter. For the main matter, you have determined now. I didn't have a bus. I didn't have a bus.
Saka zvinoreva here izvi kuti veAnglican veCPCA vekuManicaland vakukwanisa kuenda kumapurisa vachinotora zvivakwa zvechechi zvavanga zviri pasi pavakunonga?
Zvinogoita chirudziya oda ichiri valid ka High Court.
Vanga vari mutauriri waBishop Kunonga, Bishop Alfred Munyanyi vachitaura naSandra Nyaira weStudio 7.
Vatereri musakangana kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa zviri kuitika muchechi Anglican.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonika ine mufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, Toxia Mina, Violet Gonda na Sandra Nyaira.